Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, May 6th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the opening of schools in Zimbabwe for the second term tomorrow.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930, 6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandewele.com.
For those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are discussing the new school term and school children's vuzu parties.
Some parents say they are struggling to send children to school due to the current harsh economic situation in Zimbabwe. Most schools have increased tuition, resulting in some parents failing to raise more than 1,000 real-time gross settlement dollars or RTGS for boarding fees.
At some boarding schools, parents are expected to fork out money for additional items like sugar, rice, cooking oil, margarine, bond paper, and salt, just to mention a few.
While parents are finding it difficult to send children to school, some kids have been arrested in Bulawayo for attending steamy parties in which they drink beer, take dangerous substances, and engage in sexual activities, aided by some traditional aphrodisiacs known as vuka vuka.
If you wish to join the show right now, please phone us on this number, 001-202-619-2077.
Yabo, Chonga, kunjani
foit? Ngiyaphila bakuthini? Banjani abantu?
Amatwana ayaphila, but
ekhaya.
Ama pockets.
Akulapha
ekhaya. Bayadinga mkati mehomwe mangu.
Akuna chinhu.
Akuna vanenge vaingotora imomo.
Kunjalo mfowethu.
Mari, school fees.
Kunjalo school fees sibili. Kungani siyahlupha kwezi ndawo sibili kukhuphulwe ngemali emangalisayo.
I know.
Abanye ama boarding schools okumele babhadale 1,080.
Double
imali kade beyibhadala. Kuzobuya ke nxa sukhangele. Kulokunye futhi okufunakala esikolo khona ngale.
Yes.
Okunjengabochukela, irice.
Yes.
You know, isawudo.
Ndizvozvo.
And kunoku kuhamba kwama KGs akani maningi bichana.
And ne type rice vakunyorera kuti Mahatma vanoda jasmine nechine chiya.
So kungani kunjalo mfowethu.
So
kuzouya le bisto isoup vaifona.
Bisto isoup ndaishiya kuti chii.
Yeah, bisto I think ngama cubes lana.
Okay.
Afaka esicheveni.
Esicheveni. Oh yeah, kutira kuti soup.
So when you are le bisto yako lomunya boyo kwako ngale.
Yes.
Afaka esicheveni.
But dambudziko nderekuti zvinochengeteka sei zvaunganidzwa zvese pachikoro pane paine vana 400 kids. We are talking of 400 school children.
Yes.
They bring all those items and then they are supposed to be kept in the office or somewhere. They will be pilfered gifts.
Obviously. Yeah. So, you know, some people may be eating from that dish as well.
I know.
Yeah. So, if you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Kunjalo ke futhi.
And right gives wongo vadiwa vateriri nevatariri. Nhasi tiri kutarisa kuvhurwa kwezvikoro mangwana. Dambudziko hombe ratiri kunzwa kuvabereki nderekukwidzwa kwemari dzinoripirwa dzechikoro. Vazhinji vari kuchema kuti zvikuru muzvikoro zvemaboarding zvakawedzerwa mari. Zvimwe zvikoro tomboti vanga vachibhadhara kana kuti $950 per term. Wakazongowana tsamba ichiuya ichiti tawedzera pamusoro peiyoyo taisa imwe $130 maRTGS atiri kutaura iwayo vaisa pamusoro vobva vapiwa futi imwe list yekunzi toda kuti mwana ega ega auya aine shuga maKG4 marice 2KG nechi sauti majarini nezvimwe zvinodiwa naGibbs zvinonzi bisto zvese zvinenge zviri hanzi bisto kana bristo
bisto
hanzi zvinenge zvichidiwa ipapo isupu idzoti saka ndo zviri kuchemwa nevabereki vakawanda kuti nguva zhinji vangu vachigadzirira kutsvaga mari dzeschool fees pamusoro peschool fees yawedzerwa pamusoro pekuwedzerwa kweschool fees vakunzi vauye zvakare vana vaine chikafu chiri kutaurwa ichocho ndo nyaya dzatuti kurukure nokuti vakawanda vari kuti mihoro haina kwairi kuenda salaries are not being increased saka vari kuramba vari pavari muna 2000 chakuti asi school fees dzapamberi nemakore maviri matatu so tibatei pindai muchirongwa tokufonerai tumirai namba dzenyu tokufonerai sotoita mazuva ese tokurukura gifts.
Apart from pisto, there is cooking oil,
yes,
margarine, sun gem, and bond paper.
Bond paper.
No, we are out of bond.
So bond paper.
Yeah, bond. So
I don't know.
Mutuele.
Yes. Mutuele, and I think rim where bond paper is about 500 ma paper.
Ma paper. Yes.
Yeah, 500 ma paper. So do you expect to in one term you or she can print ma paper?
Maybe exams and other things. You know. Maybe.
We don't know.
Yeah.
So you have to tell your kid kuti werenga itama homework
and so that
you get these bond papers. Pakaoma.
Yeah, it's hard.
Kunzima.
Yeah, I'm told that we've got our first guest and that is Mr. Sifiso Ndlovu, the Zimta Chief Executive Officer. Mr. Ndlovu, good evening and welcome to the program.
Good evening to me and thank you and good evening to all listeners.
Thank you so much, Mr. Ndlovu. So the schools are opening, the teachers are ready, and everything is okay, right?
When you say everything is okay, the assumption is that there are no challenges. But what we are going into now, we are finding that the first and foremost, the children who are going back to school today had transport hassles. The transport hassles that they experienced as a result of lack of fuel. The school buses that are supposed to take the children back to school could not get fuel on time. So this obviously was going to pose a bit of difficulty and danger to the lives of children because they don't get even buses that are using very different types of fuel and in some cases in bad state of repair.
Mm-hmm.
That is the first challenge that we have seen. And obviously the next challenge that the prices of basic commodities has risen. And like you are saying already in public schools, you are expecting children to come to school so that when they come to school, they will have something to eat. Where will the school authorities get the food when the food has increased and if there are no fees that are paid on time, and not only paid on time, but paid in sufficient quantities in terms of the amount. Mm-hmm. And so we are saying to ourselves now, this necessitated the rise in some school fees. Although in some cases, the authorities were still yet to give a go-ahead or a nod as to how to get those fees increased. So without that kind of assessment, we may want to believe that the school authorities are being careless, they are reckless, and yet they are concerned about the lives of the students who have been thrown
onto their hands. So we are calling up again. Uti, we come here.
Aiwa tinoimba vatereri vapenyu. Vamasaraure mangwana zvikoro zviri kuvhurwa. Zviri zvamungati taurirawo sesangano revarairidzi pamusoro pegadziriro dzevarairidzi. Tinozivawo zvakare kuti muri varairidzi panguva imwe chete muri vabereki. Zvakamira sei?
Education sector yemuZimbabwe semamwe mapublic services yese iri kusasa from neglect yekuti vanotungamirira nyika vasina vana vavo vanodzidza muzvikoro medu, vasina vana vavo vanorapwa muzvipatara zvemuno, havachisina hanya nayo. Pakutaura kwatiri kuita kudai, vana vazhinji vari kuda kundikana kudzokera nenyaya yekuti vabereki vavo havasati vadzidza mari yekuti vakwanise kuvabhadharira mari yezvikoro. Pakutaura kwatiri kuita kudai, vabereki vazhinji havana mari yezvikwanisiro zvinoshandiswa nemwana kana kuti aenda kuchikoro. Kuvarairidzi vari kutoshaya mari dzemabhazi. Tafunguri ndatambira nhari dzakawanda kune maticha ari kushaya mari dzekudzokera kumahofisini vavo. Vaakutoenda kunotsvaka zvimbatso zvekuti vakwanise kudzokera kumabasa. Tiri parumhanha rwomuzombe panguva ino varairidzi havasi kukwanisa kana kuendesa vana vavo ivo kuchikoro kuti vavabhadharire maschool fees, kutenga chikafu, kutenga mbatya. Tasvika panguva yakaoma yekuti education yedu yaparara. Taisarisa mangwana handione zvikoro zvikwanisa kuti zvidzidzise vana zvine tsarukano. yange ringori but igishi vanhu vachimanya kutsvaga kuti ndeise mwana ufora asati aenda kana murayirisi wachishura asati aendesa wake wasati aendesa tasvika panguva yakaoma yekuti nenyaya yekuti vanotungamirira nyika ino havana vana vavo vanodzidza muno vari kushahanya zvikurusa zvekuti chero mari dzatinotambira havahusisi kana titi dziri shoma nekuti havazive kuti zvinoafekta sei dzidzivana nekuti vavo havadzidze muno saka kuti muchidimbu tiri kuti mangwana zvichienda mberi kusvika kotoro yapera muzimbabwe hamuna kudzidza kuchamboitwa nenyaya yekuti hakuna munhu ane achafa akakwanisa kudzidza gadziriro yakakwana yekuti tikwanise kupa vana dzidzo.
Saka nechidimu tingati here muri kutaura imi kuti vashoma vachange vachikwanisa kuenda kumabasa varayiridzi ivavo vanenge vasiri kunodzidzisa
chero vane chido chakakurisa chekudzidzisa vanenge vasingatokwanisi kudzidzisa muzvikoro zvizhinji nekuti hamuna zvikwanisiro zvekuti vadzidzise. Isu sevarayiridzi hatikurudzirane sevarombo kuti tiregere kudzidzisa vana nekuti vana vevarombo sesu tikarega kudzidzisa vana vevaromba ava tauraya vamwe vedu vana vedu vari pasteji imwe chete neyo asi hatichisina pekutangira hapachisina pekubata nyaya yatovepo yayo kutoti varombo vese tibatane kubva kuvabereki vari kutumira vana vavo vadzidzisi nevana vacho kubva chezvavo tokumbira hurumende yedu kuti dai yachinja panyaya yemaosterity measures ekufriza masalari dzevanhu dai yachinja panyaya yekuti inocelebrata kuti tikuita 100 million surplus budget every month yatora mari iyo yaita kupublic service saka zvatiri kutaura tikuti vadzidzisi kana vachinge vakwanisa kuvadzidzisa asi izvozvo vese mamembers edu vati havatokwanisi kudzidzisa nenzira dzakasiyana saka munyaya yengoripo hakuna chichaitwa kuzvikoro kusvika kotoro yapera basa hombe ritoripo izvezvi nderekubatanira kwevarombo kuti vakumbire kuvatungamiriri venyika ino kuti vatore mari yekuwanikwa national revenue yatumunzwa vachiselebrata kuti yakawanda kwazvo vaiise munyaya yekusimudzira mapublic service kusanganisira education neyoyo.
Thank you so much. Vamasara uri maita basa ramba yanyu muri parunhare. Gibbs is the president of Atuze. He's saying the education sector is neglected. Many children are failing to return to school because their parents are failing to raise money. And also teachers can't return to work because they don't have bus fare. And they're also failing to raise school fees for their own children. And he appeals to the government to fund the Public Service Commission.
That's a tough one. So, starting with Umlale Lapage Chonga, Colin, what's it called? Colin, what's your name?
Ngiyaphila ninjandalo.
Siyaphila kakhulu. Akusitshela ukuthi kwini elibhekane lakho khona ngapho lapha elikhona. Sinxa sikhuluma ngento sesikolo lesi.
Na ngiseplan true baba, hey, akunzima. Kunzima kakhulu isikolo nxa zivulwa so abadala babe khalela abantwana bebuyela esikolo. Kodwa ke ha lo mumi osikiwe manje awuvumeli ukuthi umntana angabuyela esikolo. Ngoba kokuqala phela into efunakalayo esikolweni kufunakala into njengemali. Imali zakhona kaziko i-school fees zona lezo basidimanda there and there esikolo bathi kona bathembisa abantwana ukuthi nxa bengela school fees bengabuya esikolweni so singazi ukuthi ama-teacher akhona azabe khona yini esikolweni sakhona uyakwanisa ukubhadalela amahara like last term abantwana babhadala i-school fees bangafuni so yezinto ezenza ukuthi abantu kwesinye isikhathi bethi kabala mali kwesinye isikhathi imali belazo sesaba konkeyani ukuthi babhadalela amahara futhi ngoba into zaona kaziqondakali azikabisitebhu sikuluthi singathi abantwana bayafunda sikile esikolweni akula nto eraiti ezimbabwe kanti yenkosi
sokengendlela
akukhweza ngayo izinto ukhweza izinto lokhana ukuthi kacabangeli ukuthi kulabanye abantu abavele besehluleka khona ukuthenga lo mibhuku kabacabangeli bona babantu yaphonga ukukhweza nje kuphela ngoba uphrizazi sowazala ezikolweni phandle kunzima mdala lapha akunzimaolantera
ama-exercise books vele imalini
ama-exercise books into engisizwa phandle lapho abantela ukuthi kwezindawo ngama-$2 kwezindawo ngama-$50 something bona lapho but aseshota futhi okutholakala kwakhona so kunzima kakhulu vele abantu bahamba nzima badonsa nzima umuntu ehliwa khona ukuthengela umntwana izinto i-preparation engakabi le-fees so ukuthi isizi yakhona leyenziwa bathi isizi phambili umntwana emuva singazi ukuthi bazayiphatha beyithini kona
ifizi bathi malini khona ngapho
ifizi nxa ngisizwa kwesinye isikolo esilapha e-Lumpy Town bekuyi-$30 bathi isikhwele nge-65 so uthi ukuthi uthathe 65 lomphezu ukhweza phezu ka-30 ingazi ukuthi imali ezagwaniswa ngabantu yini
le kwini ngama-RTJs kumbe ngamadola kwini
ngama yona la mara kidiye sabo.
Aha, ngama le day school, eh?
Eh, ngama day school la.
Aha, more than.
So, so ngama prizes ukuthi isikhathi sonke bebhadala ama $30. So nxa sokuthi sezwe $30 befaka another 65. Yabona imali yakho nxa silandela $95 ngumfana imali vele iningi kakhulu.
Ha, kunzima police yakwenzani?
Ah, lapha sokufuna ithandazo mdala ngoba hayi iqinisweni sibila kula nto right sibili. UNkulunkulu yosezangenela kuphela. Especially abantwana sebefela nje izinto ezingenani nabo ngoba abantwana ikusasa likhangele. Yibo abakhokheli bakusasa but ngendlela abahlukunyezwa ngakhona sebehlukunyezwa nxa kunje. Abantwana basa ilingelo labantwana kalisakhangelwa kahle. Ngoba umntwana kumelanga asafi. Thina sisakhula mdala ubhadala ischool fees after 3 years. Ubhadala idola after 3 years. Ubungahlukunyezwa indlela le abantu abethu sebehlukunyezwa ngakhona. So we tried that this is what is government esihlukumezela abantwana sikhanyela. Umntwana kumele angacabange kakhulu. Nxa izikolo zivulwa kumele ajabule lutiye esikolo. Ngothi ukuthi nxa izikolo zivulwa, ucabanga phela kulezi ntandane la. Kabakhanyele kulezi ntandane.
Yeah.
Le ntandane eziningi kakhulu kuya abanye abantu abavele besehluleka umuntu ephile. Kabakukhangele kunje khona lokhu. Izandla kazilingani. Uyabona? So uhulumende uthi abekhayelele labona abantu labantu bakhe abasebenza kuya abantu bakahulumende abaholi futhi imali zabo kona zona lezi ezizwa. So bathi siyenze njani? Kabe uyabo vele ungapha ungaholi ngapha ukuzikhwele ngapha yonke into ikhwele yabona ukuthi ezindlela yokuhlukunyezwa.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke Colin, sibonge kakhulu khona ngapha ePlumtree. Ungabonga khona kwamadlambuzi kumbe ngapha?
Mina ngisePlumtree Town impilo ekhamba yakwezimnyama la kovaka.
Hayi sibongele kakhulu baba.
Kubonga mina baba.
Yeah, that is Mr. Colin. You know, Colin is calling from Plumtree. His surname is Ndlovu. So he's saying there are a lot of issues that are taking place right now. Parents don't have money, literally, because most of them are not working. And he says if you don't pay school fees, you don't take kids to school,
that's
because they won't be admitted. So he says the other thing that is troubling is that in some cases, teachers are not there at all. So they could be there, you know, just walking around, but not going, not teaching. So he says that's a very big problem. And in terms of exercise books, he says they're now expensive, you know.
$2.
And that's a lot of money to him. And he says in terms of also, you know, the day scholars, the fees has increased from $30 to
$95.
So it increased by $65. So he's really saying that people must pray.
I
for
know.
Them. Yeah.
That's said. Tisaita enda kuna Van Love. There's a mwanonzi mukoma Courtney Mpemi. Varukuta uropana hapa wachiti. Manzi mukaona muzera. Unenga waka mira pa marobots. Kuno ku South Africa wema Zimbabweans. Uchitwa gama basa unonzi wa tsitsi. Vanaiva o vangadae varu kushikoro. Daimari ayipindira o mwenyeka ya Zimbabwe. Shumwechete ni shukuta uro na mukoma Colin. Kuti daimari wapindira. Ndo shukuta uro na mukoma Courtney Mpemi. Anzinjuno zgisa tsitsi shukuitu kwa newana. Varum South Africa. Maybe tombo ita tinzgo kuna Vasifiso Ndlovu. Mr. Ndlovu. Yes, can you hear me? Yes. Maybe you can just give us your organization's position. Some organizations are saying that their members will go back to school but will not be working. They will go back to their respective schools but will not be working. Some are saying they are not going back because they don't have bus fare. What's your members' position?
At the present moment, I must assure the Zimbabwean population that our teachers, despite that they are in poverty, they are experiencing these challenges of financial resources, including their own children are suffering as well. But their love and commitment to education and learning of our children is unsurpassable. So we have got dedicated teachers who have gone back to work, and they are working very hard to deliver lessons. And they've been doing this for so many years. That is one thing that we can give them credit to. And we have not, therefore, at the present moment, as educators, declared an industrial action, which industrial action is likely to jeopardize the education of the children. So we are not punishing children when we engage in lethal action. When we decide to engage in lethal action, we will be fighting the system and we will be fighting the authorities. And our message will be directed to that. That is why we give warnings and determine the kind of action that is effective and short and less damaging. It would be a crisis of justice if we are going to go into the classroom and punish children by looking at them and sitting down. Then that, to me, will not be the best way of engaging the authorities, because we will be punishing children. So let us encourage each other, and despite difficulties, to continue to soldier on and help the Zimbabwean population. And this is what the Zimbabwe Child Association has been doing. We educate the nation. And most importantly, we continue to create dialogue. This dialogue should result in the authorities understanding the challenges. Mm. Our dialoguing machinery has always been in place and has been continuously engaging the authorities on these problems.
Thank you.
And right now, we'll done, sir.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Ndlovu. Please do stay on the line. Tineva Tereri, tinamkoma Edmo Chishiri. Eva tanga kupinda tomu zauna mkoma Chishiri. Magadi.
Dino farangu, magadi iwe.
Chaka simba baba, maga simba onda gona ere zita ilo.
Ndiro chairo chairo.
Ndori ripachi tupache simbiji eji.
Ndori ripachi tupache iro Edmo Chishiri kusaka kuno masingo.
Zaka rino nori. Pisa.
Chaizo, chaizo.
Aiwa, ndizvo zvokumborerutsa kuti nhamo isanyanyotiremera munombosekawo pano nepapo. Tirikukurukura nenyaya.
Ndizvo chaizo.
Tirikukurukura nenyaya yedambudziko rekuti vasava nevarairidzi, vana vechikoro, vabereki, kuti tinzwewo kwamuri, tipeiwo pfungwa dzenyu.
Zvokwadi, kungoti hazvo ndiziya zvinorebwa kuti mwana watsva kudumbu, maivo vatsva kumusana, zvinoshaya kuti uchadetsera umwe ndoupi. Ichokwadi kuti varayiridzi zvikuru sei kumaruwa kuno kwedu kwetiri kunoko vari pakaomawo zvisingabviri, asi kuchitarira isu vabereki kuti tiwane zvokwadi zvakatiomera futi zvisingabviri. Asi zvose zvokwadi tiri kungoona kuti hurumende yedu yatihwira urombo. Ndo yava kutiisa pamwe pakaoma zvisingambobviri.
Hurumende yakuisai pakaoma nemutoo upi?
Ndiyo yetinotarisira kuti inofanira kugadzirisa zvunhu zvakafanana nezvemapuraizi izvizvi zvatiomera. Mari yacho yokuinda kuchikoro haichawaniki kuti vana vaende kuchikoro. Madzikoma avo ari kungotiza achivambuka kuinda Joni, vamwe vari kufira munzira, vamwe vanofira ikoko. Iri nhamo iri kutiziwa muno, saka dei zvabvira kuti zvinochemiwa navamwe kuti dei vanhu vagara pasi zvamatongerwo enyika ivavava vakataurirana, tinoona ndobvanga mukazvingabetsera. Asi umbimbi ndoga wehurumende yedu, ndo saka tichichema nayo zvokwadi rwativuraisa.
Mune vana vari kuchikoro here?
Mukati kudii?
Mune vana vari kuchikoro here? Tinzwe kuti mari dzakakwirawo zvakadii.
Kudaneti wechikondera vakunika mhani ndinongova muchidhirega dhirega.
Ndine urombo. Ndaachibvunza kuti mune vana vari kuchikoro here, mutidzwewo kuti muri kubhadhara mari maschool fees.
Ya, ndava kukuvai zvakanaka. Ndine mwana umwe ari kuchikoro, umwe wakatongoenda Joni nekushayikwa kwayo mari. Uri kuchikoro wacho, hatisi hedu kuzvikoro zviya zvinodhura dhura. Asi tinobhadhara $75 per term, asi haisi nyore kuiwana kana uri kureserva umwe wangu.
I know.
Zvimabasa zvatanga tichiitaita zvokuvakavaka hazvinawo unovakira gobhadhara, pamwe kutongopuwa mapfunde rukweza. Zvino ungabhadhara nazvo kuchikoro?
Aiwa, panonetsa.
Vana ivavo vanenge vachida kudya, vanoda mayunifomu, zvinhu zvose zvinongodhura. Zvokwadi, hurumende yavakomana ava yatisa pakaoma.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda kwamaita muchirongwa baba. Tinoimba kuti minamato iri kunzwikwa, kutaura kwamatoita ikoko kukuru.
Ndatenda zvikuru kupindawo pachirongwa nhasi.
Tinotenda nesuwo baba.
Okay.
Thank you. Gibbs, that was Mr. Edmo Chishiri from Zaka. Zaka, they say, Zaka rinopisa. I don't know kuti isadza rinopisa here or isu varinenge richipisa, whether it's the sadza or the sun, but they say Zakat no pizza.
Interesting.
Yeah, so he's saying both teachers and parents are struggling in his area, and he's appealing to the government to fix the problems, especially the price rises.
Mm-hmm.
He says prices are being hiked, almost everything is rising, and you know, then he says that there is also a need for national dialogue.
Mm-hmm.
Those parties should put their egos or political positions aside and look for a common position, which is a national dialogue.
Yes, tata umlaleli baba chonga. Yes, lo baba Dube. What's it going? Yeah, Dube kutoa kuluma. Is Shona?
Yes, who gives Dube ya kuluma?
Who gives Dube Junior?
Hey, what Dube magadi?
Magadi.
Dagasimba wa Dube murufu na murugupi?
Drumo na drumo South Africa.
South Africa, nare nyu nenge iri kuti donei?
Ndofunga ine asindiri kumadwai.
Eh, muri nzvimbo ipi ku South Africa?
Riku kenge kumunatwest.
Northwest. Vazhinji vari mudiaspora kusanganisira oneni, tisu tinenge tikutomboti pano nepapo tichibatsirawo tichikanda masenzi maviri matatu kuti zvinhu zvireruke kumusha. Zvizvi zvamungataurawo imi mune vamuri kubatsira here?
Kwari zvino handanga ndisina kuvawa ndakabatsira asi muvhiki rinotevera ende ndachiti ndichangobatsirawo vari kekumusha vari kutambudzika.
Right, chitipai pfungwa dzenyu nokuti ndanda kukandirai mubvunzo musati mataura. Taurai tinzwe zvamuri kuda kutaura.
Vati pamubvunzo wenyu vekuti pane munhu anga achizvikanganisa. Vati pamubvunzo wenyu mati kuti dzokorera dzai zvakare.
Ndaani chitaura kuti chitauraiwo zvamunodawo kutaura pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Panyaya yamuri kukurukura nezvayo yekubatsira vanhu kuZimbabwe. Ndinodisa tose kuda kubatsira kuZimbabwe. Asi dambudziko redu manhembe rekuti kune dambudziko rezanupf. Unokwanisa kubatsira vari kumusha uchiri kubatsira hako hama neshamwari dziri kutambura. Asi nikubatsira vanhu zvinhu zvacho zviri kusvika mumaoko evakaipa. Handimaona mani. Ndinoti pamazuva mwedzi wapfuura apo pacyclone idai yakanga yaitika takabatsira. Asi zvinhu zvacho zvino zvakazongaanzi hazvina kusvika nokuda kwekuti pakaitika mvongamuba hamene nechichiva mvongamupopoto here mayutes anotoa vachitora zvinhu zvatiri kutumira vamaneshamwari dzedu.
Nhasi nyaya hombe yatava tichinangana naye ndeyenyaya dzekukwira kwemaschool fees. Saka ndaani chifunga kuti muri kuti ini ndiri kusouth Africa ndine vana 5 vandiri kutobatsirawo kubhadharira school fees.
Aiwa ku ndine hanzvadzi dzangu nevanimina vari ko kumusha vari kuenda kuchikoro ndobatsira.
Aiwa
panyaya yekukwira kwemitengo yechikoro yatiroba kundimata nokuti munoona dambudziko riripo nderekuti kutumira kumusha mari kutinetsei. Handimaona.
Thank you so much, baba. Regai tinzwe kuna mukoma Odysseus Hove vambotora nguva vakabata zvakare parunhare. Mukoma Hove makadi? Halo, vaHove muchiri parunhare here?
Enxa yokukhuluma isiNdebele. Baba Hove unjani?
Maybe.
Nomzala Odysseus Hove ukhona icingwane? Kungazano Odysseus sekinyi foni lapa.
Ndofunga foni yawe yadona. Tombonzwa kubva kuna vaMasarauri ndofunga.
Yeah, yes. So let's get back to Mr. Masarauri. So Mr. Masarauri, are you still on the line?
Yes, sir, I'm still here.
Now we've got a parent who is in Plumtree who are saying that, you know, sometimes it's hard to pay fees because of uncertainty over teachers, you know. You are saying that some teachers never attend to their lessons, so it's difficult to pay under those circumstances. Is that the case?
Okay, yeah, if that's in some circumstances that might be true, but I think we have to agree as a nation that the teachers just like any other worker. They live by shelling their labor. It is the only commodity that they have. They live on shelling their labor. The health care of their kids is dependent on their labor. The education for their kids, the shelter, the food, you can name it. It is all supposed to be funded by the sweat of their labor. So if their labor is not being paid as expected, like the employer is not paying them as expected, you don't expect them to fully commit themselves. We don't encourage teachers not to deliver, but we actually encourage the government to pay them a living wage so that they can fully discharge their duties. You will recall that on the 15th of April, we did write a letter to the government through the Ministry of Finance, the Public Service Commission, where we were reminding them that the salaries that we are in have still been eroded by the ever-increasing prices, the price of basic goods, etc. But they didn't respond up to now. You will remember that sometime in December last year, we were walking all the way from Tare to Harare during the holidays because we don't want to disrupt the smooth learning in the classroom. But here we have a government which is not prepared to provide social services. We have a government which has abdicated from responsibility. And the nation now expects an individual teacher to show that the responsibility of education is the nation. It is not the responsibility of the individual teacher, but the responsibility of the government to provide education, the responsibility of the government to provide health care. How do they provide for that? They have to pay the teacher. So at the end of the day, we don't want to blame the teacher who is already overburdened by working and supplementing an unpaying employer. We will simply encourage them to discharge their duties, but we can't do more than that. But the person who is supposed to be our government. The government must simply play ball. You realize that for us as a union, we have said teachers are going back to work, but they are not going to be undertaking any duties. It is clear that these teachers are living under very difficult conditions.
Yeah, thank you so much. We need... Yes. We'll cut it short there, but we'll come back to you. So I think you can hear him what he's saying, Chonga.
Yes. Yes, Tinawa Mananda Barunare. Mr. Mananda Magadi. Aiwa, tinotenda zvikuru kuti mapinda muchirongwa todaira kuti vatereri vapenyu. Ndikanzwa vamanhanda, ndinofara kwazvo kuvatambira nekuti vamanhanda vanodai vari mutambi webhora, vanotamba nemakumbo ese. Ndizvo here vamanhanda?
Like Peter Ndlo.
Yes. Vanhu vayakuluma, he speaks, vachitaura.
Finish.
Mukadaro, vakomana, mukadaro. Ndanga ndichinhaka hangu handina chishevero chakawanda kuda mutaura zvakawanda. Chishevero changu chingori pakutipa. Ini chinoita vabati vadari iye nevabati vepamhepa apa. Ndanga ndichikumbira kuti ini chinoita whenever pane madhibheti pamalivetoks akafanana naaya. Ai kuti pawanikwe hwani anobva kuhurumende anga achidudzira vanhu kuti maprograms asvitsa kuti hurumende isvike pakadai chii sei masvika kuti zvinhu zvimiri pazvakamira ipapapa nekuti mukatsvaga vanongoita analyse pasina hurumende at the end of the day tinodzoka futi kugovernment nekuti government ndiyo kwatichazongochema saka hatinacha tinenge chipibeka. Ngatiwanei mukana unoita kuti munhu anobva kuhurumende ange aripo ungava kudhipatimendi ripi kana chero ramunge mangobata musuwo werinenge chitibeki hatina kufadza vanhu ngakuuye munhu ende izvi ndinozvitaurawo kuti nyange nevo vari muhurumende kana vakateerwa paruzivo ngavasarega kudavira mafoni because it's a pity that at the end of the day people end up discussing something that is very painful and with no clear answer that is coming from the government.
Ndofunga on that vamanhanda ndisakukata hangu but ndaida kuti on that maybe vatiinavo vangatibatsira kupindura nyaya nokuti ava vashandi vehurumende haasi masangano akazvimirira ari kunze tine varayiridzi vatiinavo muchirongwa chedu hatina haidi kukwanisa kubata minister kana permanent secretary asi tine vashandi vatiinavo vari vabereki ndo nyaya tiri kunyanyotarisa uye hatisi kunyanyotarisa kuti hurumende
ndakunzwa ivajonga kuti varayiridzi vamii navo ndo vabati vevana but already ivo nevarayiridzi pachavo pachezvavo vana vari kutochemawo vachiti homwe dzavo hadzina kumira zvakanaka saka pamuri kuwedzera pamusoro pomunhu agara ane maronda ari kuchemawo pakati pake
saka mukaita kuti munhu ere anga achitaura iye agara achitorwadzwa namaronda ainawo anenge achingoona zvakafanana
asi
ndinofungidzira kuti zvinenge zvakanaka kuti permanent secretary kana ivo minista pachavo ngavauye vabude pachena kuti ngei hurumende yasvika pastage yakadaro dine zvino maticha minawo vakabva makabata vari pava vange vachitaura kuti aiwa zvinai minista isu ndisu tine vana ndisu tinogara nevana ndisu tinoona vana imi makagara kumhono mutapa ukowo isu tine vana nhamo yatinosangana nayo muzvikoro iri papuratika pagiraundi ndeyakati 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 ndo chaicho chichevereso chandangoda kukumbira kuti ini chii changazviite saizvo
asi
ndinoincluding vese
ndanchida hangu tinoo tine vamwe vateereri vari parunhare ndaida kuti hari hangu kuti aiwa ndinotenda ini nekusimudza kwamaita nyaya asi mukatarisawo kazhinji pano pachirongwa chedu tinoedza kuti tinge tichibhalanza kana tikatichitarisa nyaya inenge yakanangana nezvikuru rimwe divi but apa tiri kutarisa hedu general kuti zvikoro zviri kuvhurwa mangwana vabereki imimi vamanhanda makagadzirira zvakadii varayiridzi makagadzirira zvakadii vezvikoro vakagadzirira zvakadii tinotenda hedu vamanhanda regai titore mumwe muteereri Thank you so much, Gibbs.
Yes,
you were saying that in future, whenever there's a debate, you should also bring government representatives.
Yeah.
He felt that those who are speaking speaking against the government.
Mm-hmm. So yes. We actually tried to contact
yes.
the government, but we couldn't manage.
Yeah,
so,
true.
But thank you for him for having raised that.
Mm-hmm.
So, in Zokta Sluba, Balapituani.
Hello?
Yes, hello?
Yeah, Linjan.
Mutara na mukoma kuti na ndikuni.
Oh, vampemi.
Makatende vamanhanda.
Vamanhanda vaenda asi kana mucha tinovadzosa futi pachirongwa. Ini ndiri mupenyu. Gibbs ndiye ari kuchema hake nekuti atadza kutumira mari yevana vechikoro vari kumusha asi right I managed.
Yeah.
Ndinoenda tokuita nai yekufuzi yatoonera ndzvo.
I know.
Ndari chengeta vane hanza dzangu 4 tukomana kwatwa mafomu kwakava kutwatwa mafomu 4 kuda kuti nyore izvi nemi hanza dzangu iri kuenda kucollege saka vakomana 4 ndatovamisa chikoro ndaitotovayo kunende vaise kumagrevu kuketitaino asiseenda kuno kumapurazi bhozi penyu yacho hatauhatooma kuti nditakwanisa kundibhadhara school fees yavo nenyaya ndotenda kuti chikafu kumusha ii zvazvooma ndotakuve pamunyika yedu yezimbabwe
saka munoti vana vangaita sei manje
mukati kudii
ndati zvinomoti remangwana revana romira sei
apa vatorina kuti ipai zvangu handitorina kana future bhozi kana nyika yedu yakamira yakadaro hatingatarisira mangwana remunhu wese ari zvinogotirinake bhozi vana vaenda tokundikana kundivaendesa kuchikoro vanoti vadedza kunotebva magrevesi kuketitaoni vaita se vachizvowedzera mari dzavo dzechikoro kana nyika yazonakawo zvoendawo yezimbabwe unopedzisa fundo dzako hazvipenyu vatondiremera ngatimodisaida kuti kaanza kango kari kutatii kari kakose teaching kapamobilization chaizvozvo nekuti kachitongopedzisawo bhozi kaita last fee ona kuti ndakabudisa mari akawanda handingagumiri panzira but team four yatodira
ndinombonzwa vamupemhi ndingoti dimu nekuti nevamwe vateereri hedu asi ndachida kuti ndikupeiwo rubatsiro kuti matimamboedza here zvimwe zvana bhimu zvatinombonzwa zviye izvi kuti zvinobatsirawo vanhu vakaita senherero
bhimu yacho haitoshandi haitomboshandi kana tawani like watinobva kwachoshavandobva hapana kana wani sikushanda handisa kuneko otherwise dai hurumende yezimbabwe yakwanisa kuti kuzira tisivane vezimbabwe kuti zvinake yedu handisa kunyepera upenyu hwakaoma
thank you so much ndofunga tine mumwe muteereri maita basa vamupemhi ndofunga tine mumwe muteereri
so we've got Mr. Belief Gaule of ZANU PF he wants to contribute like we invited him to come right now to discuss this issue baba Gaule ungautshona njani
ndichonile kakhulu Gibbs utshone njani nkosi
sitshone kahle sibili sizokuthiwa ke abantu bathwele nzima ngokuhambisa abantwana ezikolo so kodwa kula bantu lapha-ke abathi uhulumende nguye ongazani udonsela abantu phansi ngoba vele umnotho akukhanye lokuthi uyangaphi so ke akuphendule abantu khonapho babagawule
ya hayi abantu akuso kuliqiniso ukuthi into zilikhuni elizweni abantu babhekane lobunzima bemali
imali kayikho ebantwini kipseli zweni lapha njalo izinto zonke intengo yakhona iqansile yakhwela yahlanya yaphezulu khona le ukwenza impilo zabantu zibe nzima kuliqiniso kakhulu lokho engikhangelela ukuthi lo nkulumende layo ukhangela uyabona ngoba ngileqinisa ukuthi umthuli wathi yena austerity for prosperity esisho ukuthi hayi kuzamele kusungwisile amabhanti kakhulu kodwa okwakathi esibili ngiyakuzwa ukuthi sibili hayi ngiyakuzwa sibili nami ukuthi sibili abantu bathwele nzima sibili kakhulu ngomumo lo khona kodwa ngilethemba lokuthi umqanso lo sizangena emehlweni omunye ozasenza siyehle sigijime siye phansi izinto zibe ngcono ngikhangelele khona ukuthi sikhangelele khona okwesonke ukuthi phambilini kube lobungcono njalo angikhangelelanga ukuthi kube isikhathi eside abantu bephakathi kodukulu njengalolu
kodwa-ke abantu bakhala sili bathi vela kukhanya ukuthi kungaguquka khonokho kulo munye lapho obhalileyo esithi kumele ukuthi kuguqulwe uhulumende ngoba vele uhulumende uyazidlulekela so-ke khonokho-ke yikho ngazani abantu bakuhlosile ukuthi khiphani uhulumende ngohulumende sehlulekile so wena ungathini ngakhonokho
mina kangivumelani lakho khonokho kodwa ngithi mina okwakathi esinyanga nalesi kiyo ngiyakhangela nje ukuthi ungabona sisihamba sesiye siye ekupheleni komnyaka kungabalanga le inye inguquko ekhona ebunzimeni lobo esikhangeleni lawo ngithemba lami ngiyabe sengilahlekelwe lelithemba kodwa kokwakathi ngileqinisa ukuthi umthuli wathi yena austerity for prosperity esisho ukuthi lo mongameli wathi madoda amabhanti azamele butshe kunzima lapho esiyakhona la esesikhona lapha kathesi kodwa phambili kuzalunga sikhangelele khonoko umumo sibili kunzima sibe kumangalisayo asikubalekeli khonoko njalo siyakuvuma ukuthi abantu baphakathi kobunzima le mali kazikho and ngileqinisa ukuthi ungakhangela ukuthi imali yakho ukudla sokudula njani yonke into sokudula njani abantwana abanye bazagcina sibili behlulekile ukuthi babhadalelwe imali zezikolo
kukhanya kulobo zima bamba khonapho-ke baba Gawule so he's talking about what Mr. Mthuli Ncube the finance minister said you know about austerity for prosperity that people should tighten their belts for better times ahead so but people are saying no this government has actually failed so he says let's wait a little bit maybe it's too early to say that yes so maybe let's go to Sifiso Ndlovu then we can go to the other person
yeah one Ndlovu hello Mr. Ndlovu ndashida kuti ndikande nerurimi rwesindevele but Gibbs abva handiti nditaure neshona
ndegai
nditaure neshona ndibvunze kuti matambudziko ari kusangana nevarayiridzi sevabereki wenguva imwe chete kusangano renyu ndeapa amungataura
okokuqala ababalisi bahlangane lobunzima obukuthi bona ekwempilo zabo abanayo imali enelisayo ukuthi babuyele njalo emsebenzini babuyela ngokuzinikela nangokubopha kakhulu ukuthi bakwelede lapha labasaya ngokwakuqala lokho sebefikile esikolweni sebehlangana lobunzima bokuthi nanku le-curriculum entsha ifuna phela izinto ezizabancedisa ukuthi bafundise kuhle kakukho teaching and learning materials in schools in short supply and so we find that parents now have to grapple with the new curriculum which is demanding in terms of what equipment we must have in schools to sharpen the minds of our children so this is a challenge that we are facing now as teachers and in particular with both those teachers who have been affected by for instance, in Manicaland, the cyclone, they still have got to grapple with picking up their own livelihoods and making sure that they've got enough clothes, enough equipment to just put up shelter for themselves in the schools that they are, and sufficiently, therefore, be in the correct frame of mind with that to deliver lessons. So they require as much as possible a little for our social support, and not only that, but also psychological support, so that they can pick up the pieces. We are encouraging that. So there are some schools that are ready to open, and those schools that have been ready to open must be supported in that regard. Those are some of the challenges that teachers are facing in the open schools. But like I said before,
the other problem that they are facing, that the parents have not had opportunity to pay all their fees in adequate amounts, which makes running of schools even more difficult.
Thank you so much, Kunzima Gibbs.
Kunzima Kulusibili is talking about lack of money. You know, teachers ended up ending up borrowing money to go to school, and you know, it's a sad situation, really. So now let's take this opportunity to discuss another issue that is of interest, you know, to the public. These Vuzu parties.
Explain what
I don't Vuzu. Even know what Vuzu is.
No, you know.
No, no, what I know is Vuvuzela. You know,
you were a student.
I suppose we used to visit some schools, but never engage in what these youngsters are actually doing. So now, so now the question is, how do they do all this when there are so many things that are affecting parents? So let's pose this question to Mr. Kaule first, and then we go to the other guys. So, Baba Kaule, there are these parties, Okutawama Vuzu parties, where kids actually engage in sex. You know, some use even aphrodisiacs and all those kind of things. So where are they getting the money from? Because parents are complaining that, you know, they don't have the money. So what's going on here? Baba Kaule.
Really? Gibbs, I can't really tell my brother where the spoiled kids are getting the getting money that they are spending on all those things.
Mm-hmm.
But it really is embarrassing to learn that kids embark on such activities, even taking drugs, and especially towards opening of schools, and when they throw their parties and do all those dirty things.
Mm-hmm.
Yeah, really, it's really an embarrassment, really. And it's a shame, really. I don't know, really, but we need to do something about
maybe,
that.
Maybe parents are here maybe to blame, you know, as well, because where do you think your kid is at midnight, you know?
Well, these parties are
parents are to blame.
Yeah, even in the afternoon, we used to be monitored, some of us, when we were growing up, so as kids, so... Your kid goes to a Vuzu party and comes home drunk, and you say it's okay. What's going on, Baba Kaule Konam?
Yes, you are very right, Gibbs, to say some of the parents are to blame for such a behavior. But at the same time, you must bear in mind that at times, you know, if you are even a pastor, but you can produce a thief, a criminal.
Mm-hmm.
And these are some of the characters, and these are some of the things really that we come across in life that are unavoidable. That, you know, from a Christian family, you get someone, you know, getting involved in those Vuzu parties and things like that.
Mm-hmm.
But it is at the end of the day, it is the parents to blame.
Bamba kona papa kaule. No, I
just think that, you know, sometimes it's not right to blame the parents. Like in this instance, the party was held in the afternoon. You used to leave home, just take your soccer boots, or maybe just change into some sports attire. You leave home, your parents would just assume you are going to play soccer. But on the way, you change. And
now the problem was, when you go back home, and you are smelling beer or you are drunk, you try to chew some newspapers in order to throw away.
But how many times? How many times do you face your kid whenever he or she comes back from wherever she is, just to check whether she is
drinking
of any beer or something?
You can tell the behavior.
I'm going to go to the school.
So Saka ndo ingaita here kuti mwana zvota panzimbe kuti ndi verenge ndogara ndakatsamira hangu degree rangu ombotamba akachiita zvemavhuzu pati.
Aizvati zvitigiri hangu goma asi ndingoti chinonetsa ndechekuti dei hurumende yacho yairi hurumende inoteerera vanhu manje inotoisa standard zveyo haina chanoda kuhwa kuvanhu inoita sekuti inotongoradza kuti haisi hurumende yakavhotegwa zvayo maitiro ayo anoti inei kakuda kukaurisa vanhu kwainoita kuti kana mudzidzisi wacho achitotadza kuenda kuchikoro saka mofunga kuti anonodzidzisa sei ashayiwa amboshayiwa mari ozoita maricho kuti adzokere kuchikoro saka mofunga kuti chii inonobuda ikoko nyange akaenda kubasa kwacho ikoko chii chaanonobudisa iye achingova nestresi yekugoti kumba nakana vana vake anotokona endawo kuchikoro handimbooni chinobuda apa dei vanhu vavangobva vasiya havazvigoni
regai ndingoti kuna vagaule 30 seconds vakupindurei nokuti pamwe ndingatadza kupindura zvakanaka vagaule vadonald mamboma vari kusouth africa vari parunhare vari kuti hurumende ndo iri kukanganisa is blaming the government panyaya iyoyi yekuoma kwakaita zvinhu kungava kuzvikoro kungava kune zviri kuitwa nevana nezvese izvi
ipapo ichokwadi kuti the blame goes to the government kana zvinhu zvashata kana zvanaka zvese zvakadai hurumende ndiyo mubereki ndiyo baba namai vemba izvozvo hatisi kuzviramba but isusu tiri kuti hationi kuti iye zvino baba varipo namai varipo vari kutsvaga nzira dzokugadzirisa nyaya yedambudziko riripo munyika ranga riripo kana nenguva yavana vana mugave iye zvino vamunangagwa vawana zvinhu zvasakara zvinhu zvasakara kuti dhu iye zvino vari kunhonga izvozvo kuti vagadzirise kuvaka nokuputsa kutsigaida nezvinhu nokuvaka kwakasiyana iye zvino ngativapei rutsigiro tivapei nguva yokuti tione kuti tisina mhanyiri kuti vatadza vovapa blame ngativapei mukana neurutsigiro rokuti vashandire mhuri yezimbabwe vanhu vararame nyika irarame.
Thank you so much, Mr. Gaule. Mukoma Mamboma, tinoimba kuti mapindurwa manzwa zvataurwa navagaule iyi nhengo yezano PF vatiinavo pachirongwa.
Regai ndipindure mukoma.
Ngoti dimu 30 seconds nokuti nevamwe vadare varipo tina vandlovu navamasaraure vari parunhare.
Alright mukoma. Iyi nguva inongonzi nguva tiyo penguva ka hazvibatsiri nokuti nguva iyi yatorebesa zvokuti atova makore akawanda pachingonzi kubva vamugabe vacho vangonzi nguva hapana kana nguva tichamboda. Iyei tichingochembera tiri kumasango chingonzi nguva yei kana vasingagoni ngavatobvapo kwiki takaona vatangira pangishizvakana mbeta 3 months ngavabve.
Thank you so much.
Maita
basa mukoma mambo matinotenda zvikuru. Thank you so much Gibbs.
Yes, abezo vakuru vakuruma kona pake yavadala. Let's go to Mr. Masaraure. Are you still there, Mr. Masaraure?
Yes, yes, I'm here.
I guess you are still young, right? Below the age of 35, 36, right?
Yeah, 35.
So did you ever attend these Vuzu parties?
Yeah, in this part of the country where I come from, there were never such parties. I first heard of them through the media. But I think they really tell a big story of the nature of our society. More issues of morals and social conduct at the level that, there are a lot of issues of people leaving their kids, going to Africa, trying to fend for their kids. And the kids are alone at home, so you are just spending the money to cater for the basics, but you are not there to monitor them. I think that contributes a lot, but you are not there to be monitoring your kids.
Okay.
You also have to fend for their living.
Yeah, thank you so much. Baba, Swiss on Lovu. Look what I'm saying. Lovu, you are going to Baba?
Yeah, I'm going to Baba.
Yeah, I'm going to Baba. I'm going to Baba. I'm going to Baba. I'm going to Baba.
I was able to get a lot of money. ngokobo lwabo bazondla abazali bengekho. Umzali ukuthi okungangenza ngithi compensate ukungabi khona kwami ukuthi umntana wami ngimthabise ngemali. Abantwana labana bese besenza ke amaparty ake size noma ugifti ekhona le e-America abese kuthumeza nje amadola e-America ngu-100 ebantwaneni abanjengalawa ukuthi baphume bayethenga otukini ukuthi njalo uthinte imadlalo kana kube kuninganyana sebesenza amaphathi yibo labo abantwana abasebezona-ke ngoba sebevukela emagaa lo umntana ovele ezuza okuncane kalayo nemali ukuthi ayihlephule kodwa lwani uzuza kube kuningi yosuka ahuge abanye bakhe kube sokusenzakala kokho ungakuya kunanzelela kungaloku kwenzako kwenzakala ezindlini eziphosa ziye ngabantwana abazondlayo yinye indlela abazali sinomlandu ngokuba sinanze abantwabethu kanti nxa sibathiya sibe leqiniso ukuthi abe sibathiye khona kuloku lelihle lomzali elibukhali elikhaliphileyo eliwakhabilayo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu baba Ndlovu. So he says, you know, the problem is that some kids are now parents back home. You know, their parents are overseas and working, but the kids are alone. So to compensate for that gap, you know, parents end up sending lots of money to say, okay, I'm not there, but enjoy my money. So it's a compensatory way of doing things, right?
Of doing things.
So, and this is, but it entices some kids to do other stuff, you know?
That's true.
Yeah, so maybe just wrap up and...
Yes, since Nguaidu ya Kufamba, let me just go back to the issue of schools opening. Mr. Masarori, we understand that your organization has a position with regards to its members. We understand that they are going to go back to work, but they are not going to be working. They will not be working. May you clarify on that? Hello, Mr. Masarauri.
Well, to my question, we have a regime that is determined to curtail labor rights. So they are using various tactics to harass and victimize our members. So we are encouraging them to go back to work, but they will not be undertaking any duties. So for the first week, we are going to be using the week to mobilize and organize all the teachers. We are hoping that in the next 2 weeks, we'll be announcing dates for a full-blown strike. We are encouraging the parents to support us. We are encouraging the learners to support us because we cannot pretend to be teaching when we are not teaching. We don't want to try to normalize the abnormality. No one can sit on an empty stomach. No one can teach in the country. They are on kids to school. So we want to rectify this era now. This can only be rectified when the working class unites across the spectrum. So we are inviting the parents and the learners to support us. So the first week, we are sitting in after Friday. On Friday, we will be announcing dates for a PA complete with a draw of our labor until our salaries are paid. They should be paid in United States dollars or a market equivalent so that we're pushing our members from the economy that of course, crept into our country. And we know that we have been told that we have to be patient, but we cannot share our lives to another day. We have to live our lives now. Our kids have to eat now. They have to go to school now.
Thank you so much, Mr. Masarauri Gibson.
Yeah, Baba Kaule, posilokutina kona posibili ngamafishanba.
Abantwana bahambe esikolo, ababalisi bahambe esikolo bekwenza umsebenzi wesizwe, bayenza umsebenzi. Umbalisi vele yena Gibbs ungakhangela, umbalisi vele umsebenzi wakhe umfana ifana nokuthi ngumfundisi ngoba usebenza ingilosi zikaNkulunkulu ezingalacala, ezingalani, ezimele zenzele ukusafaya zengcono. UNkulunkulu uzawabonga abanye abantu abayenze okuhle. Ngokunjalo bakithi asisengenithi zingakwazi into zilukhuni, kodwa sinethemba lokuthi izinto zizaleni. Kulukhuni siyavuma, kodwa asambeni ababalisi izikolo azivule, abantwana bahambe beyifunda konke lokhu kunyika. Okunye abantwana abanye nathi bawoniwa, abantwana bawoniwa ngabazali njengalokho kade sikhuluma ngovuvu lani. Abantwana abazali siyakhumbula vula ukunika isibonelo esiyisima esihle kakhulu. Yabona abantwana bakamgabe ngesikhathi esana babegida phezu kwezimoto abese-South Africa
ngayo. Siyabo bona isikhathi dugaoli
eziningi
sibongile gaoli
imali bakutshele bengasakwazi
ukuthi yeah,
ngabana ukuthi bayenze izinto ezinjengazena ezingalangqondo.
Thank you so much, Baba Kaule. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Sifiso Ndlovu, Zimta CEO, Mr. Obed Masarauri of ATUS, and Mr. Pilif Kaule, a ZANU-PF member. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Till we meet again on Live Talk next time. Bye-bye, Zimbabwe.
Neni jonga kande miri ndichitenda vateereri vose vakwanisa kupinda muchirongwa nemi mose musina kwanisa kupinda muchirongwa asi mamuchiteera chirongwa totiramba yamakatitsigira Studio 7 ndenyu morara zvakanaka.